Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tando Kwinji vanoshanda nesangano reYouth for Innovation Trust vati kunze kwekusaya nevanhukadzi vakawanda mudare iri vasuwiswawo nenyaya yekuti dare remakurukota harina kana munhu mumwe chete wechidiki.
Ndatisapointwa necabinet itsva nekuti haitauri nezvegender equality. Vanhukadzi varimo mucabinet vashomanana zvisingaiti, and vanhu vanga vari mucabinet iyoyo even before. Saka hakuna chachinja, and hakuna chachinja even muma youth, because even ministry we youth wedu hazimu youth. Saka cabinet iyi yakafanana necabinet yatanga takagara tiri nayo makore esai, hakuna zvachinja.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati masarudziro akaitwa navamunangagwa makurukota avo anoratidza pachena kuti bato rezanu PF ichiri nemuririro wayo uye harichinje.
Vamunangagwa pavakatora ofisi yemutungamiri wenyika vakaita mapromisi akawanda zvichibva zvapa hope kuvana vezimbabwe vanga vachitambura zvakanyanya pasi peutonga hwamugabe. Asi cabinet yavo inotaridza zviri pachena kuti hapana shanduko yatawana apa. Zvakare vamunangagwa havasi kuda kuchinja maitiro anga achiitwa navamugabe. Tikatarisa cabinet yavo, vanhu vakangofanana vakakundikana makorosa apfuura ndovadzorerwa. Zvakare tiri kuona vamunangagwa vari kuendera mberi nepetroneji anga achiitwa navamugabe. Chizivano neukama neushamwari zviri kuendera mberi muzimbabwe, hapana shanduko yatawana apa.
Vamaposa vatiwo vamunangagwa vapotsa mukana wekuti varatidze vanhu kuti ivo vanotevedzera mutemo vachiti vangadai vasina kudoma makurukota ematunhu asi kuti vaone kuti pagadzwa makanzuro ematunhu sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vatsinhirawo kuti zvaitwa navamunangagwa zvinoratidza kuti bato reZANU PF ibato rinokoshesa zvenhoroondo yakare risingatarisire zvemberi.
Tarisai muone madzimai arimo mukabhineti yamunangagwa anongova maviri chete, asi tikatarisa kuti nyika ino vanhu vakawanda madzimai. Tikatarisazve vechidiki, vechidiki vashi shoma zvikuru mukabhineti yavo hamutorina, asi varivo vakawanda kudarika vamwe vanhu vese. Sazvinotaridza kuti ikabhineti isina ramangwana, ikabhineti isingatarisi kuti tinoendepi, ikabhineti inongotarisa kwatakabva, ikabhineti yenhoroondo chete, ikabhineti yakungafana neyamugabe yekuti yaingotarisa zvehistori.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati vanhu havafanirwe kunyanya kushushikana nenyaya yekuti makurukota asarudzwa ndevanani, asi kuti vanofanirwa kutarisisa kuti ivo vamunangagwa pachavo vachange vachipa hurumende gwara ripi.
Dzimwe nguva munhu anotadza nekuti munhu ari kumutungamira anenge amupawo pekuti afambe napo atabate basa nenzira iyoyo. Haangazochinji zvaanenge audzwa nemukuru wake nyange achiona kuti zvakashata. Asi mukuru watinaye zvino nguva tiri kutarisire kuti aise gwaro rokutadza kuti anoda kuunza mainvestor, abvisewo indigenization akalimita iwo mutemo wa 5149 kunatural resources kakuru nezvinogebwa. Akatarisei kureengagement newest vana America nana Britain kuti tagatitaudzane tibatsirane. Haitakatarisa ipapo titarisirewo kuti iyo ikabhineti ichashanda.
Vamunangagwa vakasarudza dare remakurukota rine vanhu 22 uye makurukota anomirira matunhu 10 munyika. Pamakurukota aya pane vanhu vaviri vanga vari mauto vanoti Major General Sibusiso Moyo naAir Marshal Perence Shiri. Pane makurukota masere akadomwa navamunangagwa asiri nhengo dzeparamende izvo zvinonzi zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinosungira vamunangagwa kudoma vanhu vashanu chete vasiri nhengo dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo.